Vashaura nevatorere nao pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House nhasi, mutauriri weMDC vaDaniel Fortune Molokela vati kuratidzira kwavakaronga sebato kuri kuenderera mberi nechishanu, kunyange hazvo pane vari kutenderedza mashoko paWhatsApp, Facebook neTwitter ekuti kuratidzira uku kwakanzurwa. Vati zvekuratidzira uku hakusi kuzomira kudzamara zvavari kuda sebato zvazadziswa nehurumende, izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya.
Jemu redu kana kutaridzira kwedu kuri kuenderera mberi musi wechishanu, ngavasiyane nemanyepo ari kufamba pasocial media ekuti jemu redu hakusina, ririko riri kuenderera mberi sekuri kwatakaita musi wechishanu. Ndingada kuenda mberi ndichiti vanhu vasarobwanyana, vanhu vasatya. Semusangano takaita zvinodiwa nemutemo wenyika yeZimbabwe zvokuzivisa mapurisa kuti taita jemu redu musi wechishanu. Ende uye jemu iri haisiri hondo, harisiri yemhirizhonga. FMDC tiri musangano unotye Mwari. FMDC tiri musangano usingabhilivhi nezvemhirizhonga. Ndosaka tatevedzera zviri pamutemo.
MDC inoti pane rimwe rekuperwa kuti ZANU-PF iri kudhinda mbatya dzakafanana nedzinowanzopfekwa nevatsigiri vebato rayo kuti vagozokonzeresa mhirizhonga. Vachibaya vati vatora matanho akasimba kuti varatidziri vasaite zvemhirizhonga, uye vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasapfeke mbatya dzebato sezvo vachiti kuratidzira uku ndekwezvizvarwa zvese zveZimbabwe zvakaomerwa neupenyu pari zvino. Vatiwo kuratidzira uku kuchapera chete kana nyaya yekusamira zvakanaka mune zveupfumi hwenyika yagadziriswa, pamwe nenyaya yegakava rine chekuita nezvakabuda musarudzo dzegore rapera.
Zvatinotarisira semusangano, nyangwe futi tichirira chiringava nguva yehondo, vanhu vaitaura kulangesauko, chatotarisira semusangano wenyu weMDC ndepanga pachiva negenuine dialogue inozobudisa paitwa etransitional mechanism inoita kuti muno munyika yeZimbabwe tatozoenda kusarudzo tisazosangana zvakare nesarudzo dzinokupikisana, nesarudzo dzisiri pachena, nesarudzo dzinobvumiwa nevanhu veZimbabwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti ndivo vakakunda musarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ichitiva Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Kuratidzira kwakarongwa neMDC uku hakusati kwabvumirwa nemapurisa, asi MDC inoti yakaita zvese zvinodiwa pasi pebumbiro remutemo yenyika pamwe nemimwe mirau yemunyika inobata nyaya dzekuratidzira. Zvichakadaro, nyangwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCitizens Manifesto vachatenda mombe yarara, vanonzi vakapambwa nezuro husiku pamba nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiya vakandwa kuHatfield mushure mekuzvindikitwa zvakaomarara. Mashoko aburitswa nesangano iri anoti vamombe yarara vaendeswa kuchipatara sezvo vakakuvara zvakaitisisa. Sangano iri ratiwo vamombe yarara vaibvunzurudzwa nevakavapamba nezvekuratidzira kuruda kuitwa neMDC uku. Mune imwe nyaya yakadai, sachigaro weMDC kumufakose vaBlessing Kanotunga vanoti wavakapambwa pamba pavo husiku hwane zuro nevanofungidzirwa kuti vasori vakavazvindikita zvakaomarara vasati vavasiya kuchitungwiza.
Nezuro madekwani ndakasvikirwa navarume vana vanga vakapakata futi vakasvika mumba mangu ndiri mubedroom, ndobva vabvunza mudzimai wangu zita rangu, bva audzwa kunzi ndiripo. Vanzwa kuti ndiripo vakanditora vakandipinza mota excel red, ndokubva vandisunga kumeso. Vandisunga kumeso vakatanga kundirwa from there kusvika kwavakanondidhambira kuSteven Magolisi kuchitungisa. But shoko ravainyanya kundirovera randakanzwisa kwavari vaiita kuti muri kumbowanei kuna Chamisa, muri kurama miti Chamisa, muda kubvisa Mnangagwa demo renyu makaronga muchiti chii, uye meeting yamakaita semachairperson Masasa makangabuda nechii, muda kuzama kuita sei? Zvino zvatichakuita isusu toda kusiti musangano wacho ukuvige pako patopera. Hatina ndosungoto kusiya uri mupenyu ende zveshuwa vakandirwa izvi kesi nemusana nekweseuku.
Vakanotunga vati kurohwa kwavakaitwa kwatovasimbisa kuti vaenderere mberi nekuratidzira.
Hapana chinotyisa because ukatya kurohwa iwe mudumbu musina chirimo, what's the meaning? Ine zvi are struggling, hakuna magetsi, hakuna mvura, hakuna chikafu, hakuna mabasa, hakuna mishonga. Izvi zvinde kurohwa kwavandiita uko hakuna mishonga yekuti ndirapwe. Saka unogona kutya kurohwa but uchizova neupenyu hwakaoma for madecades. Saka people they should not be scared. No kana kuru wapanda ita special constituents kwangu. People they should not be on the forefront. Hakuna muna nafana kuchika. It's our constitutional right to demonstrate. And the EM Mnangagwa, he knows he signed for it. Anos zizabu kutine pozi. Kutisawa na wezibabu kutitike to demonstrate.
Vashawara padande mtande rangore Twitter. Mnyori mbazi rezo kubulisi kwa mashoko. Vanik Mangwana. Vata vazile kutindiana rukupamba vanu nekubaruwa. Asivakati varukuita izi. Havasi kudivire mtunga miru wenyika wa Emmerson Mnangagwa. Sezo vasinga bizo miri jonga. Guruko tarunona zvekudzivirwa kwenyika. Amai opa mchinguri kashiri. Vauza Studio 7 parunare. Kuti kuratidzira kunobvumirwa nemutemo. Asi kunofanira kuitwa murunyararo. Vati mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwemutemo. Achange achishanda zvakasimba kuona kuti mutemo hausi kutyorwa here. Uye zvivakwa zvehurumende pamwe nemudziyo yeveruzhinji. Hazvisi kuputswa. Mapurisa. Aswera achimisa nekuseja motokari dzose dzanga dzipinda mudhorobha. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapounyati kuti nzwedivi remapurisa pakupambwa nekurohwa zvakaipisisa kwakaitwa vaviri ava pamire mapurisa nezvekuratidzira kuri kuda kuitwa neMDC uku pamwe nekusechwa kwanga kuchiitwa motokari nemabhazi nhasi vanyati vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.